vachitaura kuvatsigiri vavo pamusangano wavakaita nemuswe mugovera mugweru vatangira vakati kuchamhembe kweafrica zimbabwe ndiyo nyika ine mukurumbira wakaipa wekutyora kodzero dzevanhu kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika kusanganisira mafambisirwo esarudzo asi vatsvangira vakati vari kushushikanawo nezviri kuitika kuzambia uko mutungamiri webato rinopikisa vahakainde ichilema vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatsvangira vakati mune dzimwe nyika muafrica mune tsika yekuona vemapato anopikisa semhandu kuhurumende vakati maitiro akadai anofanirwa kupera vachitiwo shuviro yavo ndeyekuti vaichilema vawaniswe zuva rekumiswa pamberi pedare nyaya yavo ichinzwikwa pachena
He must face justice in a court of law. Our solidarity is to him because atidi nyika inonzi ma opposition parties, they are enemies of the state. Where have I by all? Wokuona munhu ari mu opposition asambona asina ma interest evanhu vanotungamira.
Vatsvangirai pachavo vakambosungwawo vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mashoko avatsvangirai aya anogona kuonekwa nevamwe sanga konzera mutauro munyaya dzekudyidzana pakati pezimbabwe nezambia asi mukuru wezimbabwe democracy institute vapedzisai rwanya vanoti zvakataurwa navatsvangirai ndezvemandorokwati
chinokurudzirwa ndechekuti hurumende dzigadzirise zvido zevanhu ukataura hurumende yomuzimbabwe nehurumende yomuzambia nomusouth africa kwese vakatorwisana nevanhu vaitadza kutonga nevanhu vaitsvanirira vanhu saka tingati izvo vaita zvinhu zvevanhu vokunze kwenyika reka kuti vaiva vatengesi vanga vasiri vatengesi vanhu vaitova nechido chokuti nyika dzavo dzitongwe zvakanaka nyika dzive noutongo hwegutsa ruzhinji ndo zviri kungotsvakwa kuzambia ndo zviri kutsvakwa muno muzimbabwe saka izvizvo zvinhu zvakanaka hurumende dzedu dzinofanira kuteerera zvido zvevanhu because kusateerera zvido zvevanhu ndokunokonzeresa kuti vanhu vazobuda vachitaura kuti aiwa takuda kungotsvakawo umwe ari nani
pamusangano wemusi wemugovera pane vamwe varwi vehondo yerusununguko nevaibatsira varwi ava avo vanozivikanwa vachinzi vana mujibha nanachimbwido vekudunhu rekumashonaland east vakati vaive vave kupinda mubato remdct vachisiya kuve nhengo dzezanu pf vatsvangirai vakarumbidza vanhu ava vachiti vaive vaita zvakanaka kudzoka kune veruzhinji vatsvangirai vakati veruzhinji havafanirwe kutya kuti kana bato ravo rikakunda musarudzo ringatadziswe kutora masimba nevechiuto vachiti masoja nemapurisa vakawanda vari kutamburawo sevanhu vose uye vanotodawo kuti ramangwana renyika rive rakanaka vakashora vamwe varwi vehondo yerusununguko avo vakati vanoita sezvinonzi kuve varwi vehondo iyi kunovapa kodzero dzinopfuura dzevamwe vanhu vose vachitiwo nyika haifanirwe kukoshewa kuti veruzhinji vakawanda vakapawo rubatsiro rukuru muhondo yekuti nyika iwane kuzvitonga kuzere
dambudziko raapo nderekuti kune vamwe vanofamba vachiti isusu because we fought the war therefore we are the special class kana paina vamwe vanofunga kuti entitlement because as a war veteran you held the gun that's fine ko kana zvakadaro if that is the case then perhaps isusu vamwe toti indai munoita swear in the president kukg6 vamwe vese zveelection tombomira because kana tichirecognize kuti the sovereignty of the people ndo inoita determine who shall lead this country then the first basis is that we can recognize tese kuti we are equal
vatsvangirai vakatiwo matambudziko makukutu akatarisana nezimbabwe anoda kuti nyika igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika dzepasi rose kuti igowana rubatsiro rwakafanira vakati bato remdct harivengi china asi vakati kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya vachaumba hurumende inoita ushamwari nenyika dzakawanda dzepasi rose vachiti havadi ushamwari hunenge hwakarerekera kudivi rimwe chete
zvingangova zvinhu zvinotaridza kuti painarashira tinoveka machina aiwa machina vane zvaanogonawo toda munhu wese east west north and south asi zvatinoda ndezvokuti kana uchiuya uchizoita engage nezimbabwe put zimbabwe's interest first kana waita zimbabwe's interest first then tozoziva kuti chii tiri pamwepo kana uchiuya kuya kuzoluta hatiwirirani hatiwirirani we are not seeking looters we are seeking partners
vadidmas dewa vanodzidzisa zvidzidzo zverunyararo nebudiriro nezimbabwe open university vachitaurawo semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vadewa vanoti zvakakosha kuti zimbabwe igadzirise ukama hwayo nenyika dzepasi rose
parara mune kubudirira kusingagona kuitika. Tinofanira kunge tine ushamwari nemachina, vari kuEast vekuEurope vese zvavo tinge tichikwirana pamwe chete navo. Tinofanira kungodyidzana nenyika dzose pasi rose nekuti nyika imwe neimwe ine zvainotikwanisira, ine zvainotigonera. Vamwe vane oil, vamwe vane vanogona kugadzira mota. Tese tinofanira kunge tichingodyidzana navo. Tinoda kunyange South Africa, tinoda kunyange Britain, tinoda kunyange America, tinoda kunge China, tinoda kunge India. Ndo zvavapo munyaya dzeglobalization. Haugoni kurarama uchiti ndinoda ningi chete. Saka look east policy yakanaka asingatingoita look everywhere in the world.
Musangano waratsvangirai wakapindwa nezvihuru nezvihuru zvevanhu, uye vari vanhu vakaenda vega kumusangano uyu pasina anovamanikidza sezvinoitika kumisangano yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.